Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, chinotangana zvakare manero anhasi, uri musi wemugovera, chikunguru 8, 2023. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rezano PF vari zvakare mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa voramba kuti munyika muri kuita mhirizhonga yezvematongerwo enyika kunyange hazvo vanopikisa vari kuti vari kushungurudzwa. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vanosoni chamisa vanobatana nevamwe pakunochema mudzimai wevaive gamba renyika vadhimiswa dhavengwa amaizodzwa dhavengwa avaradzikwa nhasi. Bato reCCC rinobudirira kuisa magwaro ekupikisa danho rakatorwa nemapurisa ekubhindura rekuarambidza kuita musangano wavo kumatare edzimhosva. Iyi ndiyo mimwe yemiswero yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rezano PF vari zvakare mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vanoti munyika hamuna mhirizhonga uye vanoshuvira sarudzo dzisinawo mhirizhonga asi vanopikisa vanoti aya manyepo. Nunorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi munhandare yeChimanza kumagunje mudunhu reMashonaland West, vamunangagwa vati munyika hamuna mhirizhonga nokudaro vanoda kuti zvirambe zvakadaro.
Up to now there's been no violence. Let's keep peace. It is good for us. We don't need to please anybody. Vanhu mishati nogara namasabhuku edu mahedmen namadzimambo. Gadi paridze kuwirirana.
Vamunangagwa vanoti pane vamwe vavasina kudoma nemazita vanoda kuti munyika muite mhirizhonga kuti vasvibise sarudzo dzakatarisana nenyika dziriko mwedzi unouya.
Ndinoziva kuti madetractors edu nevasvibatatwaro vanenge vachida kuti kumboitwa mheremhere kuti sarudzo yedu inzi haina kufamba zvakanaka.
Vatiwo kune vemabhizimisi vari kuda kuti ZANU PF ikundwe musarudzo vari kukwidza mitengo yezvinhu kuitira kuti vanhu vapandukire hurumende yavo vachiyambira kuti izvi ngazvipere kana kuti vachatorerwa matanho makukutu.
We are fighting us kubva musi watakataura sehurumende kuti we are going for elections. Maprice akatanga kukwira, our Zimbabwe dhora karobwa, reti chikwira. Zvichiitwa nevasinga vada kuti vanhu vapandukire hurumende tikatsvaka kuti ndiva nani.
Vamunangagwa vati vacharamba vachivandudza nyika zvikuru kumaruva vachiti minda yakapiwa vanhu havaitorerwe uye vayambira vose vachada kudzosa varungu muminda. Panyaya yemhirizhonga mutevedzeri wemutauri webato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vaustarosiziva vanoti vamunangagwa vataura manyepo sezvo nhengo dzavo dziri kurohwa nekushungurudzwa munyika zvikuru kumaruwa.
Pamusoro penyaya yebesaging yekwelinga violence zvikuru sei kumaruwa, isu takakurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti sarudzo inyaya yekusarudza munhu waunoda, inyaya yekombetition yemapolicies and ideas, kwete kuchinjana maoko nekuti ZANU-PF kana yakurirwa inenge yakushandisa mhirizhonga zvikuru sei kumareseva. Asi vanoita vati ndo vanodiwa, asi vanhu vari kuratidza kuti vanhu vari kuda shanduka, saka zvanoda kushandisa violence. Ndosaka takataura munhu
nhengo dzeCCC dzinonzi dziri kurohwa nekushurungurudzwa zvikuru kumaruwa ematunhu anoti Mashonaland West, Manicaland nemasvingo. imwe nengo ya Zanu PF ya pinda mumusangano uyu isina kuda kudomwa nezvita ino chinotarisira kuti hurumende ya Zanu PF ichagadzirisa migwagwa makiriniki nezvikoro sekuvimbisa kwayagara ichiita. Zanu PF yatakura nengo dzayo kubva kumatunhu madiki ose emashonaland west nemabhazi nemarori anodarika mazana mashanu. Kunyange hazvo bato reZanu PF riri kuita misangano yaro pamadiro, bato rinopikisa Resistance Coalition for Change riri kurambidzwa nemapurisa kuita musangano yaro mune dzimwe nzvimbo, uye munzvimbo dzarinenge rapiwa mvumo rinonzi risatakure vatsigiri varo nemabhazi kuenda navo kumusangano. Triple C nezuro yakatwenda kumataredzi mhosva kunoisa nyaya yekurambidzwa nemapurisa kuita musangano wayo kubhindura mangwana nezvikonzero zvinonzi nebato iri hazvinzwisisike. Zvikonzero izvi zvinosanganisira zvekuti nzvimbo iri kuda kuitirwa musangano nebato rinopikisa iri haina zvimbuzi nemigwagwa. Ndakamirira Studio 7 kumagunje, ndini Nunura Ijena.
Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti Triple C rinoti mapepa aro atambirwa nedare repamusoro reHigh Court ariri kupokana nedano rakatorwa nemutongi wedare ramagistrate wekubhindura nezuro rekuramba kunzwa nyaya yekurambidzwa kwemusangano waro warakaronga kuita mangwana mudhorobha iri nemapurisa. Mapurisa mubhindura akanyima mvumo bato reTriple C kuenderera mberi nemusangano waro wemangwana achipa zvikonzero zvekuti nzvimbo iri kuda kuitirwa musangano haina migwagwa nezvimbuzi. Bato iri rine urongwa hwekuparura urongwa hwekutsvaka rutsigiro kubhindura kumashanaland central. Tabata nhengo yeTriple C vaagents Gumbo vanove zvakare Gweta avari kufambisa nyaya idzi kumatare dzimhosva kuti tinzwe zvizhinji.
High Court yatambira mapepa edu iko zvino mutongi wedare guru ari kuongorora mapepa achizotipa zuva rekuti tiuye kuti titaure nyaya yedu, tiparure nyaya yedu pamberi pake. Tinotarisira kuti zuva ratinopiwa kungava nhasi manheru kana kuti mangwana kuseni before nguva yatakatara kuti tiite musangano wedu welaunch yeTriple C campaign. Saka ndo zviripo pari zvino takamirira kuti tichinzwa kuti tichanzwika nguvai kuitira kuti musangano wedu wamangwana uenderere mberi pasina mhirizhoo.
Asi munozoona here muchikwanisa kunge muchiunganidza nhengo dzenyu muchiita musangano iwe wamuri kutarisira toti mapiwa mhinduro nedare usiku huno kana mangwana kuseni?
Hongu pachaita hapo kurema kurema pakuramba tichiunganidza vanhu, asi vanhu vakatogadzirira vanhu izvozvi kutaura kudai mubhindura yainga ingori yelo yelo chete, kutaura kudai kubva nzvimbo dzakasiyana dzezimbabwe vanhu vakatomirira kuti tokuda ngoti tingonzwa kudare kuti musangano wedu wabvumidzwa here toenda tonotsarura urongwa hwekampeni yedu yemuzimbabwe. Because tichaita malogistical issues tinotarisira ndo unonge huri urongwa hweava vanenge vachida kutimisa kuti tise misangano yedu. Pavanoisa maprohibition ava vanenge vachiziva kuti mukumatare matano vanenge vatora hakwanisi kuti anobudirira, asi chavanoziva ndechekuti tinenge vanenge vakanganisa kampeni yedu, vanenge vakanganisa kuronga kwedu, vanenge vakanganisa masupporters edu. Vane shuviro chete yekuti vaite dampen maspirit evanhu, vaite dampen maspirit evanhu particularly panguva ino yekampeni. Vanhu vakagadzirira kuti vaakuda kuenda kuti vanoita sarudzo dzavo vachitaridza President Nelson Chamisa as the next president of Zimbabwe.
Avanga vari nhengo yeTriple C vari zvakare Gweta vaagents Gumbo vari parunhare muHarare neStudio 7. Bato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora rinoti rambosendeka parutivi urongwa hwaro hwekuparura chirongwa chekutsvaga rutsigiro. Bato iri rinoti riri kumirira kutanga ranzwa nyaya dzakakwidzwa kumatare edzimhosva pamusoro penhengo dzaro dzinonzi dzakaramba kutambirirwa mari dzekuti dzinyorese kukwikwidza musarudzo neZimbabwe Electoral Commission. Kuti tinzwe zvizhinji tabata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reMDCT vachengetai Guta.
Wongu, urungwa uhu tangatamba usendeka nekuda kwechikonzero chekuti patakaenda kudarere electoral court ukutanga tichitsvaka kuti ma MP edu akarambirwa kubhadhara mari dzenomination fee kuzeki dzitenderwe saka patakaenda takanga takapuwa chiono chekuti tigare pasi nemagweta ezeki izvi zvakabva kumutongi Justice Chinamora kuti tigare pasi tiite inonzi consent order mushure mekunge paine nhaurirano dzakanga dzaitika mudare imomo saka magweta ezeki akazodzoka mushure mekunge vakurukura nevanhu vavanga vachimiririra vezeki kuti aiwa urongwa huya tazoshandura hatichada izvozvo taakuda kuti nhauyi inyatsoongororwa kana kuti inzverwe nedare saka ndo zvazopa kuti isusu titiwo hazvichagona nekuti urongwa uhu tingahuparura sei isu tisina vamiririri vedu vanofanira kunge vachizopinda muparamende
saka mave kutarisira kuparura urongwa hurini tichiona kuti mazuva asara angangodarika makumi mana zvishoma ekuti sarudzo dziitwe
hongu iroro idi kuti nguva yasara ndo yaashoma asi ndinofara zvizhinji nekuda kwokuti vana vezimbabwe ruzhinji rwezimbabwe ruri kuona kuti hutongi hwehudzvanyiriri hwezanupf huri kuda kuedza nepese pahunogona nahwo kuti humbunyikidze zvido zveveruzhinji humbunyikidze musangano wemdc saka isu ticharamba takatsungirira pamwe nevana vezimbabwe hazvinei tapuwa zuva rimwe chete kana matatu kana angava gumi kana api ivo mupfungwa dzavo vanenge vachiona sekuti vagona asi vana vezimbabwe vari kuona zvese zviri kuitika zvichapa izvo kuti vazive kuti vachasarudza hurumende ipi pasarudzo dzatatarisana nadzo
iyo nyaya yenhengo dzenyu iri kumatare edzimosva yaitadzisa chii kuparurwa kweurongwa hwekutsvaga rutsigiro
kwete hazvaigona kuti tiparure urongwa uhu nekuda kwokuti urongwa uhu ndehwekutsvaka rutsigiro kubva kune ruzhinji rwezimbabwe saka ruzhinji rwezimbabwe runozotsigira aniko iyo zeki yacho ichiramba kuti vamiririri vemusangano wemdc kumatunhu mamp edu makandidhetsi atenderwe kuti abhadhare mari yekwakatsekera manomination fees
vanga vari mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato remdct vachengetai guta vari parunhare muHarare nestudio 7 amai zodwa kumalo dhabengwa mudzimai wegamba renyika mushakabvuva dhumiso dhabengwa avakashaya mwedzi wapera varadzikwa nhasi kundava zinduna pasi pamambo mushana kumalo amai dhabengwa vakashaya mushure mekurwara kwenguva yakareba nechirwere chegomarara vamwe vaonekana naamai dhabengwa mutungamiri webato rinopikisa retriple c vanelson chamisa gurukota rinoona nezvedunhu reulawayo amai judith ncube utungamiri hwebato rezapu pamwe nehama neshamwari amai dhabengwa vakashaya vari kubritain musi wa15 mwedzi wapera vave nemakore makumi manomwe nemasere kana kuti 76 ndinodzokorora makumi manomwe nematanhatu kana kuti 76 ekuberekwa
apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru
kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani endai pafacebook peji yevoa shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu
iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nyika mbiri dzine upfumi hwakasimbisisa pasi rose America nechina dzakurudzirwa kuti dzishande pamwe mukurwisana nematambudziko anosanganisira kushanduka kwemamiriro ekunze mashoko aya ataurwa negurukota rezvemari muamerica amai Janet Yellen nhasi pamusangano wavo nenhengo dzehurumende yechina pamwe nenyanzvi dzemamiriro ekunze muBeijing zvino tinatokupai chirongwa chinotarisa zviri kusangana nemadzimai chamunombopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7 asi nhasi machipiwa naIvans Dzininga akamirira Marvelous. Ivans aita hurukuro naamai Ruvimbo Nyembe vari kuSouth Africa ava nekambani yavo yemainsurance yeDiaspora Mes.
Diaspora Mes medical insurance inobatsira maZimbabweans ari around the globe. Kuti vape vadikani vavo vari kuZimbabwe mukana wekunoonana chiremba oma medical services vari kuZimbabwe.
Chinofamba sei chirongwa ichi?
So chirongwa chedu munokwanisa kuregista muri kwamunenge muri ikoko, ungave ku UK, Dubai, South Africa, wherever kwamunenge muri, but hama dzenyu dziri kuZimbabwe ndo dzinenge dzichiwana access kuma service providers edu ari kuZimbabwe. So isusu tine over 500 ma service providers kubva kuma pharmacies, ma GP, even ma specialists.
Vanoda kupinda vanoda kunzwisisa kuti zvinongonzi chero mari yaunayo here, zvinobhadharwa sei, zvine mafomu anofiliwa here, zvinofamba sei?
Ma prices edu, so isusu tine prima covers. And then my prices edu anosiyana zvichienderana nekavha yamunenge machuza uyezve neage yemunhu wacho amuroda kuisa pamedical aid. Hatina zvedu maage restrictions kuti mwana mudiki aende pamedical aid kana kuti ava vakurisa vakwanise kuenda pamedical aid. Tinongotora vanhu vane maages ese, but maprices ndo anongosiyana. Saka kana muchida kuona mabenefits edu muchida maquotations munokwanisa kuenda pawebsite yedu pa www.diasporamed.com o munokwanisa kusenda email kuinfo@diasporamed.com.
Vari kuno tiri kuAmerica, vamwe vari kunana Britain, vamwe vari kuDubai zvamambotaura, vamwe vari kupi kupi, kana vachidawo kuti vanyorese vane panoanogona kungoenda here vonobaya baya votowana mafomu kana kuti vanofanira kukutumira maemail kana kufona kana kudii?
Vanokwanisa kuzvifirira vega form online. Form redu rinowanikwa paiyo website yedu. Vanongofila madetails avari kuda anenge achidiwa kuiswa paform, and then kana information yavo yasvika kusaidi kwedu tinova contacta tichisendera message yetu zoni taiwana information yenyu tichicommunicata navo kuti process yacho iri kufamba sei. But kana vachida kuzviitira vega vanoenda pawebsite, but vachida kubatsirwa sevanyatsonzwisisa vanotora sima contact number pawebsite o vanotisendera email. Then one of our self consultants anovafonera back okuva emailera back onyatsotsanangura kuti tinofamba sei kwavari.
Ndoda kutarisawo kuti imi munosiyana papi nevamwe vagara variko, chinoita kuti vanhu vati isu takuda kuenda uku tibve uku chii?
Tinosiyana ndechekuti iri kupa vanhu ivava vari mhiri mukana yekuti vabhadhare hama dzavo dziri kuZimbabwe ivo vari kwavari. Nekuti neyekusenda mari kunzi unogona kunzi ndarwara ndichimira $100 zviri kudiwa nadokta, munorega kushandisa mari iyoyo kuna dokta o kuzi mutenda mari yemedication o iye kutotumira mari asabhadhare medical aid. Then munongozivawo zvinoitika nemari, vanhu vanogona kushandisa mari for zvimwe zvinhu. Then kana munhu azorwara kofuya futi nyaya dzekuti pari kudiwa mari sisisi. So Diaspora Mes inopa mukana yekuti vanhu vari kumhiri vanongokwanisa kungobhadhara direct kune medical aid kuavoida nyaya dzinozobudabuda kuti mari yakazoshanda and all. Uyezve nyaya dzemaage restrictions sezvamuri kuona mamwe mamedical aid achatore vanhu vengati kurei vamunoti mapensioners. So Diaspora Mes inokwanisa kutora vanhu ivavo vezera rati kurei.
Vanoda kunzwa zvizhinji, vanoda kuzokutsvagai, vanoda kukuteverera nevane mibvunzo vonanga kupi?
So vane mibvunzo vanhu vanoda kutiteverera munokwanisa kutisendera email info@diasporamed.com. Mukangosenda email ine macontact details enyu tinokwanisa ikukufonerai back, ukukusenderai WhatsApp, whatever zvinokuitirai mimi zvirinyore kwamuri. Kana vachida vanondibata pa +27 655 980 375 ndo WhatsApp number yavanokwanisa kundibata kana pane vari interested vada kuregistera hama dzavo o vane mamwe maquestions avari kuda kubvunza.
Tino Tinotenda Evans anga achitaura naamai Ruvimbo Nyembe vari parunare muSouth Africa. Iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro namufundisi Richard Moyo pamusoro pedambudziko rezvinodhaka ravanoti vari kuona richipindwa nevana zvikuru vezvikoro zvepamusoro vari muSouth Africa pamwe nekumusha.
Uye kutuwa kwezine daka idambu ziko wombezi kuru kwa zo njuda kutawura nena uii ataka uona nena yate ugaratisi uona ino nisatisi ino sirisa kuona vana vechikoro vanenge wakatumi wako zikoro kuzudzidza kuma inivesi epa msoro soro kana kuzudzabune zimwe zikoro munga wa mwenyeka ine atiri kana na kuzi Zimbabwe kana ni zimwe nyika yedwe mwarida ya kabatira vana nukuti vana kana washinge wasika mwenyeka za atiri zino kuzudzidza vano tanga kutanga ane mafriends akasiana siana nukupinda makasiana siana wopesira vaa mwenzinodaka wopesira vaa kutuwa beriki vashiva tumira maridzia ze kujika kana ze kubajarama marendi vanopesera vakutenga futi zvinodhaka nadzo vopesera vakugara mumastreet vakunonga mapepa vachitengesa vachiita zvemadrugs.
Saka imise mufundisi muri kubata sei inyaya iyoyi yekutorwa kwezvinodhaka nevana vanenge vayauya kana kuSouth Africa ikoko vachiti vari kunangana nenyaya yedzidzo asi vopesera vapinda mune zvinodhaka?
Samufundisi semugari wecommunity yandinogara, nauye kutorwa kwezvinodhakwa inotirwadza, inotishungurudza, nokuti uchiona munhu akutorwa zvinodhaka unoona ari munhu asisina future, ari munhu avane rimwe dambudziko. Saka tinozama zvikuru nepatinogona napo kudzidzisa nokuyambira vechidiki ivava kuti vasagona kupinda mune zvinodhaka, kana kuti nevarume vakuru nanabana naamai, nekuti dzimwe dzimba dzaparara varume vakuru kana peroza unopesera kutengesa midziyo, kutengesa zvose nevanawo ndizvozvo. Saka tinozama nepatinogona napo, uye futi nenyika ino pachayo iri kuzama pose pose, kana nyika dziri kuzama, ndosaka makuru kuona makambeninga akawanda akanga achiitotwa zvinoitwa zvinodhaka, asi hazvina kukwana. Zvaifana kuti kuvafundisi vose vemakereke akasiyana siyana kunouya vana vezvikoro ngava vanodzidziswa mukati menzvimbo dzose dzingava dzekutandarira, ngavapote vachindodzidziswa kuti vako zvinodhaka kakaipa zvikuru, kuri kuuraya ramangwana, kuri kuuraya upenyu hwevanhu vazhinji. Saka tinongoda kukudai Mwari akanzwira ngona akabatsira, uye futi nemuzvikoro zvifambe vana vachidzidziswa nenhaya yekuti vako zvinodhaka, zvichigonekana vachifamba nevakatora zvinodhaka vatiri mazviri vachivaona kuti navo vasagona kupinda mazviri. Tinotenda.
Mati mamboitawo here tsvakurudzo yekuda kuona kuti zvii zviri kusunda kana kutuma vanava kuti vange vachipinda mukutora zvinodhaka?
Tsvakurudzo yandakaona uye futi yandakanyanya kutarisisa zvikuru kuvana vanouya kuzodzidza muzvikoro zvepamusorosoro, dambudziko randakaona ndirekuti hatingati nzara kana kuti kudii, asi nyekuti vana ava vachinge vauya vanosangana nemamwe mafriends akaipa, kana kuti munzvimbo dzavanenge vachirenda kana dzavanenge vachigara kungawa kumalokesheni, ndogoti arya achinorenda kulokesheni kwakachipa kana kurenda mutauni, vobva vasangana nemafriend akasiyana siyana vanenge vachipinda vachifara munzvimbo dzekutandarira. Ndo munotangira matambudziko umomo, nemari dziya dzavanenge vachitumirwa navabereki mwedzi nemwedzi vopesera vakuzvishandisa kutenga zvinodhaka. Kana vari vanasikana navo vanenge vakuda nevanhu vakuru, uye futi nevakomana vanenge vakuvashandisa kuvapa zvinodhaka. Saka rimwe rimwe dambudziko randakaona iroro.
Saka ringagadziriswa sei dambudziko iri mufundisi Moyo?
Vana vanofanira kurayirwa zvikuru, uye futi kana munhu achinge akuenda kuyunivhesiti ava munhu wakura, vasiyana nemunhu ari papuraimari level. Saka tinokurudzira zvikuru kuti vana ngavachenjere, zvinosatsiti kuona vana vakauya kuzvikoro vamastreet kids vakufamba vasageza vachingotendera vanasikana achifamba nevakomana gumi, zvinopisira zvaadambudziko vamwe vachizopisira vapuwa vana. Saka zvino zvinotitambudza izvozvo.
Iri dambudziko ramuri kuona muvanakomana chete here kana kuti muvanasikana chete, kana kuti idambudziko riri kusanganikwa naro nevana vese vangava vanakomana kana vanasikana?
Zvinhu izvi zviri kuitwa nevanakomana nevanasikana kachatarisa pamazera, tirogona kutanga pamazera epa 16 years zvichikwira. Vari kuita vose, asi vanhu vakanyanya kuwanda zvikuru vanakomana ndo vakanyanya kuwanda zvikuru vari mazviri, uye futiwo nevanasikanawo vakawandawo vari kutevera vari mazviri. Zvizvinhu zvinorwadza, zvinotambudza zvikuru izvozvo, zvinokanganisa ramangwana ravo, zvinotambudza zvikuru izvozvo. Saka dai Mwari akabatsira, nokuti zviri kukanganisa ramangwana remhuri yeZimbabwe neworld ino yose.
zvino izvi zvane nguva yakati muchizviona zvichiitika mufundisi moyo.
Baba wakandimirira gaendera mashoko angu kupesira ndingati kubva mukati negore ra2013 taona vana vakawanda vachitanga kutora zvinodhaka nevakasiyana siyana vachiparara zvakanyanya kunyanya vana vechikomana.
Mufundisi Richard Moyo vari parunhare muSouth Africa neStudio 7 muchirongwa chedu cheupenyu hwedu Our Lives. Munhau dzemitambo. Vatsigiri vemutambo wenhabvu munyika vave netarisiro itsva yekuti dzimwe nguva zvikwata zvenyika zvingangodzorwa mumakundano enhabvu yepasi rose zvichitevera kushanya munyika svondo rino kwechikwata cheFIFA. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Sangano rinotungamira nhabvu yepasi rose iri rakatumira chikwata chevanhu vatatu vanoti mukuru anoona nezvekusimudzirwa kwenhabvu muAfrica vaSolomon Mudenge, mukuru anoona nezvenhengo dzeFIFA muAfrica vaGilson Fernandes, pamwe nemutungamiri weCOSAFA vaArthur G. Amelda da Silva. Chikwata ichi chinonzi nevanoziva zviri kuitika chakaita misangano neveSports and Recreation Commission pamwe negurukota rinoona nezvemitambo muzvare Kesti Keventry uye FIFA inonzi nevanoziva nezvenyaya iyi inogona kuburitsa gwaro rezvakabuda mumisangano yose iyi pamwe nechisungo chayo pakurambidzwa kukwikwidza kweZimbabwe nedzimwe nyika. VaFernandes navaDa Silva vakabuda munyika kare asi vaMudenge vanonzi vachiri muZimbabwe. Asi vakawanda vanotora mutambo uyu vari kurwadzikana kuti sei veFIFA ava vari kunonoka kudzosa zvikwata zvenyika munhabvu yepasi rose kubva zvavakatanga kuuya muZimbabwe vachiita misangano. Kushanya uku kwave kwechipiri FIFA ichiuya muZimbabwe asi pasina shanduko iripo apo Zimbabwe iri kuramba yakadzingwa munhabvu yepasi rose. Asi veFIFA vanotorokwidza nepese pavanogona napo kuti Zimbabwe itambe zvekare nevekune dzimwe nyika kutanga mu-2026 World Cup. Mutsigiri wenhabvu vaProsper Mashaya vanoti vari kufara kuti SRC neFIFA dzave kugara pasi kuti zvinhu zvenhabvu munyika zvifambe.
Tikutarisira kuti Zimbabwe inofanira kupindawo makundano kazi chakafara kuti vanhu veFIFA vauyewo muno.
Mumwe mutsigiri wenhabvu vaLamek Jacopu vanoti FIFA yaifanira kutaura paimire vamiriri vayo vasati vabuda munyika.
Vanhu veFIFA vangu vari muno manija vachaifanira kunge vasiya vagadzirisa zvinhu kuti isu titambobhora muno.
Zvichakadaro mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi Dynamos yaita mangange 0-0 neFC Platinum mutambo uyu watambirwa muBaba Fields Stadium mumusha weDimbare kekutanga kubvira yavambwa muna 1963. Mutsigiri weDynamos vaFilosofi Nyaundi vanoti kutambira kuGweru kana kuBulawayo kunopawo mukana wekufara kuvatsigiri vechikwata ichi vari kunze kweHarare. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Blaway Chiefs 2 Caps United 1 Yada 0 Herentals 2. Mitambo yamangwana yakamira seizvi: Highlanders vs Triangle, Greenfield vs Chicken Inn, Shesham vs Ngezi, Simba Bora vs Manika Diamonds. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, sezvo nguva yedu yapera regaitimbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri weZanu PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoramba kuti munyika mune mhirizhonga. Asi vanopikisa vanoti muromo hauzarirwi nerwizi vachipomera bato rezano PF kukonzera mhirizhonga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ivai nesu zvakare mangwana apo tinenge tichikupai chimwe chirongwa chenhau. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusemi na Francis Jeremiah.
Soko isika